umusangano w'ingoro ikomangana we n'ingozi MP ingoro umusangano ukuti president rasangano nema MP tichaburirane tibuye agenda n'ishoda kitwa mu parliament vane mashoko abari kuda ku pangana nema MPs kwa murukuona onyika ina kumira zvakanaka mutema ina kumira zvakanaka ekonomi ina kumira zvakanaka saka tatichida kuti tiise musoro pamwepo tione kuti vangaita sei muparlamenti kuti tinge tichigadzirisa nyika kuti vangaita sei muparlamenti kuti tinge tichipinda mugwara rekuti tinge tichishanda zvinhu zvakaresveka pamaelections akapfuura nekuti nyika tiende tinayo uye maparlamentarians ofamba negwara riti asi izvi zvazotadza nenyaya yekuti tawirwa nedambudziko semhuri yemdc vakati patsvangira yavakatisiya saka burial yanzi mangwana nemhuri yacho saka taona zvakakoshera sebato munhu watakashanda nayo zvikuru munhu aibetsera brother wake vatsvangirai panyaya dzekufambisa kurwira vazhinji ivo vanga vari businessmen but mubhizinesi imomo vaifamba vachifamba vachibetsera bato vachifamba vachibetsera mukomba wavo
tiri kunzwa uyu pamusangano wanga uchinzi munotarisirwa kuita mangwana uyu kunzi vachamisa vanga vachitarisirwa kunge vachitaura nenyaya yekupinda kwavo muhurukuro navamunangagwa pamusoro pechigaro chavanonzi vanoda kupiwa zvakamira sei
izvozvozvo purezidendi vangu vavataura kuita sevachadambuka huro hakuna kukurukura kuri kuitwa hapana bepa ratiraunzwa hapana nhume yati yatumwa ku MDC hakuna zvakaitika panyaya dzehurukuro idzi tiri kungodzinzwawo mumapepanhau nana Twitter nezvimwe zvakadaro isusu tine 5-point plan yakaitwa napurezident inobetsera kuti Zimbabwe inge ichifamba zvakanaka 5-point plan yacho ndiyo kudila nenyaya yemaelections akabirwawa kuti tinge tichifamba zvakanaka tisinganyeperani vapurezidendi naspokesperson wavo vangu vavabvira kutaura kuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.